Ndani makore kumine mashana.
Makambo dzokera kumusha here?
Aiwa kwete. Saisaita kuti ndidzokere kumusha.
Zvasingaita kuti ndidzokere kumusha.
Nokuti munoona gore 2002 mapolitical tensions ari very high papa. Inga kanga ndiri mautonga ndiri 15. And paita nyaya dzekutsva kupfumhana uroyi nekuti vazosapota opposition vazodai.
Saka pari zvino toona kuti mauto akaita basa rakawanda kumba uko. Hamungakwanisi kudzokera.
Tiese timitarisiro iyoyo vakomana vakasunungura ende pane new dispensation. Nothing more exciting than trying to go back home. And I think chandinofunga inini mupasipasi pomwe pangu ndepokuti vakomana vakavhura nzira dzekuti tiese tikwanise kuenda kumusha ende vanozviziva kuti zvinorwadza kutaura kumusha. Most of them vakaita nyaya yekuti kusunguko iyi. Vakomana vanombopedza nguva yakareba vatiri kumusha kokuzoti tichitadza kuzozvidzoka kwazvo vanoziva kurwadza kwazvo saka ndinofunga kuti vachatibvumira kuti tikudoko.
Nhasi izuva rekrisimasi tiri kutarisana negore tsva tine hurumende tsva. Imi tarisiro yenyu ndeyechinyi pazvinhu zvese zviri kuitika mazuva ano, Captain Zuma?
Tarisiro yangu ndeyekuti zvinhu zvedu zvitange kufambawo mune zvakanaka, vanhu vararame, vanhu vese vekuzimbabwe vararame upenyu hwakanaka, upenyu hwatairarama hwataisiziva kudhara, upenyu hwekuti krisimasi tese tinoonana pasina chinomesa, tese tinofara pasina kana azvisimaiza mumwe. Ndakafarira mashoko emukuru wenyika aripo iyezvi, mutungamiri wedu akataura kuti ngatitangaidze zvakaitika kudhara, ngatimbotanga kuvaka nyika yedu sezvatinoda kuti ive zvairi. Ndo tarisiro yedu tese iyoyo, ndosaka ndi chiva nekufara kukuru kuti mauto edu akatisunungura, mauto edu achaita kuti.
Pane zvamungada kutaura here kuhama, kushamwari, kuzimbabwe pachayo?
Ndinoda Merry Christmas kune vanhu vese, tese tinofara nekuti tiri kuno kudai tinora, tinofarira kuti paita utungamiri hutsva, tinofarira kuti zvinhu zvese zvanaka. Ndinoti Merry Christmas kuna baba namai Zuma, ndinoti Merry Christmas kune mudzimai wangu Posiya, Merry Christmas kumwana wangu Rachel, Merry Christmas kuna Stacy kamuzukuru kangu. Tinofara kwekuti ndinofara nokuti pane tariro pamberi apa. Ngatipewo hurumende iyi nguva yekuti vagadzirise zvinhu. Ndinodaira kuti vanhu vanokwanisa kuzviita tikavapa sapoti yaiko.